vanhu vose vari kukadirwa mafarms ikozvino akakurisa panyaya dzeanodikamwa yatoti DDC. Kana wanga une purazi rine ma2000 1000 so isiri ranch rinokamurwawo chirwa tava nesaizi yepamu500 yemafarms. That is the standard size zvichifitikana navanhu. Takanyika yezvo zvichakatya zenikoita kuti kana muri kuirrigation kotwa kunzinde takatendera kusvika pa20 hectares inodirwa mvura kuita kuti vakawanda vabhenefite. Saka is a country wide thing hairinokwake chete.
Ko ivo zvavari kuti hanzi aiwa vaBilly Rottenberg vatori nepurazi rakakura kudarika ravo dai varioka vachekerwa.
Riripi?
Hanzi pedyo nekupurazi kwavo kwavari kuti vakatorerwa uku.
Purazi raBilly Rottenberg harizi purazi ka. Ise business rinoitwa ethanol. Ranopuwa saizi according to ethanol plant yari kuita seyee kuchitumba yeya. Ndo yaari kuita ipapo kwake uko kusine naye. And purazi raBilly Rottenberg uri kupiwa neinonzi DPZ. Vane matitles avo vanogova zvavanoda harizi regovernment.
Hakusisina functionalism.
Kana kuchavanochataura zvinochaitira functionalism kudani kana vakatoza kuti mamunda vako watadza.